mutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore vatura mutongo wekuti vachombo vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva vasiye mapepa emba yavo yekumount pleasant kudare vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu pamwe nekubhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe gweta ravachombo valavhumo madhuku vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muusungwa mushure mekugara muusungwa kwenguva refu
tinofara vachombo vapiwa bail dare rabvumirana nesu kuti zvese zvaitaurwa nemamagistrates zvazvavanga vachikanganisa vakatyora mutemo vakatyora even mutemo wekuti vakagara muchitokisi kudarika 48 hours saka dare ravapa bail vanobhadhara bail re5000 vachizoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo nekungosarendawo mapasipots avo nezvatanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo
vamadhuku vati vachatorawo matanho ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare
zvakasiyana mukaenda kujere kune nyaya yekuti haunenge usiri furi pane anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo pamalbra police station mukaziva pavari kugara paya paya nepane malbra is just about 2 minutes away kuenda ku and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvoizvo but for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaonane nemhuri yavo kubva musi wa15 November kusvika nhasi ndo zvatatanga saka ingori strategy yemagweta muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kwaarudi
vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuglenlon muharare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga rerbz zvichakadai vaimbova mutungamiri weboka revechidiki muzanu pf vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto hamai mushore vati vachipanga vabhadhare ma500 emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vakonstantino chiwenga avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muzanu pf asvika pakaomarara sekutaura kwaakaita mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi